tingati zvinhu zvakanyanya zvinonyanya kudiwa zviviri zvitori pachena zvinofanira kuitwa neine hurumende ndechekutanga ndechekuita vanhu vakachena vasingadi zvekuba mari dzehurumende nekuba zvinhu zviri kubva muupfumi hwenyika saka zviya zvinonzi muchirungu corruption kukaita hurumende yeNTA hurumende itsva inongotakuita vanhu vasingadi zvavari kuti nezvinhu zvakawanda zviri mukati menyika nyange tichitambura asi nyika ichine zvinhu ichine zvinhu zvakawanda zvamunoona imomo mo tine goridhe tine diamondi tine platinum zvakadaro izvi tine minda ino yakanyatsokura ine ivhu rakanaka zvinhu zvinobuda imomo zvino zviri kubiwa nevanhu vesanu basa ravo nderekungoti vari muhurumende vari kungodya chete saka chekutanga kuisa vanhu kana uri hurumende isina vanhu vane uori seuri chechipiri ndechekuti munyika mukwanise kuitawo zvingaita kuti vamwe vanhu vane mari vari kunze kana vari mukati menyika vakwanise kufarira kuita basa munyika imomo iya inonzi investment muchirungu saka hurumende inenge iri ichiuya inofanira kuita kuti zvinhu zviite zvinoita kuti munhu afarire kuuya izvozvi vanhu vazhinji havafariri kuuya nekuti hurumende yezanu pf inoita haina mitemo yakanyatsojeka pane mitemo yaunonzi indigenization unongoti chere munhu akauya kana chere munhu aine bhizinesi aanoda kuita munomu 51% yeizvozvo inofanira kunge iri kutorwa nevanhu vemunomu hazvinyanyobatsira kana uchida kuti vanhu vauye neinvestment nekuti munhu achiuya neinvestment yake unotarisa kuti kwaungada kuti uiti zvakadaro nema51% ndekupi
vamwewo vari kuti chimwe chiri kuita kuti upfumi hwenyika huende kumawere inyaya yekuti mubato rezanu pf rinova iro rakaomba hurumende pari zvino mune kurwisana kwakanyanya munotenderana nazvo herezvo
nditenderani nazvo izvozvo vanhu vanotaura izvozvo havana zvavari kuziva vanhu vezanu pf havana basa nokuti vakabatana kana vanovabatana havagoni hapana zvavanokwanisa kuita matsotsi akangoungana mupati anoda kungoba zvinhu zvenyika chete
tochitarisawo zviri kuitwa nebato renyu renca zvii zvamanga muchiita mazuva ose apfuura
mazuva apfuura ese takataura pakuti hatichiti bato riri kutanga saka nyaya huru yatiri kunyanya kuita ndeyekutitsvage vanhu vanotijoina tichigadzira aya anonzi mamembership structures kuarea yega yega tiri kushandira mumawadhi totsvaga wadhi ritine committee wadhi sepati pati haingonyangunyi kuita nzi yatova nevanhu
manga muchipindawo musarudzo dzemabi elections vamwe vanopikisa vachiti hatipinde pachitaka kukakavadzana zvii zvamungati madzidza mukupinda musarudzo idzodzi
patakapinda musarudzo dzemabi elections hatiwa hatingopinda takati aiwa tiri kushandisa mabi elections tichitoona vanhu tikaita mubi election makandidati nevanhu vari kukambena vanhu hautoziva kuti kune nca ndo yanga iri nyaya yatakatipindire mumabi election izvozvo zviri kushanda zvikuru tiri kuona vanhu vakawanda vatiri kutokwanisa kuti tijoinise kukanzi kwaita bi election kumbiro kwainzi chaita vanhu 405 ipapo pa400 ipapo pachoita membership yakati kuti inenge yakuseta nucleus yedu ikoko tikaenda kumarondera zvadai zvichingodaro saka izvozvo zviri kushanda asiwo tiri kuona kuti tinofanira kuramba tichidzidzisa vanhu zvakawanda kuti vazive kuti hatisi kupinda mumabi elections timawine nekuti vamwe vanokwanisa kutanga kuti nca hapana zviripo iparty ruziri kungoti hairi kungodyiwa iri kuna mavhoti mashoma saka vamwe handichadi kuisapota tichashanda nesimba kuti vanhu vazive kuti aiwa havasiwo maonero anofanira kutanga vatione separty riri kugadzirira zvamangwana
mubvunzo wekupedzisira pane vamwe vari kuti mapato anopikisa akasabatana haafe akatonga munoti kudii nemashokwani
mashoko iwawo anotaurwa nevanhu vasingazwisisi kuti tinonzi politics inyaya yekuti unofanira kuenda kuvanhu wotaurira vanhu zvawakamirira saka isusu senca hationi iri pfungwa yakanaka kuti ngatingobatana chero nekuti tiri kufungwa kuti ndo kuti bvise zanu pf tinoda kuzongobatana chete nemunhu atiri kuona kuti tiri kuita pfungwa dzakafanana tinofunga zvakafanana